manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 5/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera mubatanidzwa weCommonwealth. Vamwe vagari vekwaMutoko vari kuita mushandira pamwe wekugadzira chikafu chezvipfuwo zvavo vachishandisa michero yemusango. Vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanokumbira dare redunhu reGeorgia kuti rirarise mhosva yavari kupomerwa yekuda kupindigura hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere pamwe nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera zvakare mubatanidzwa weCommonwealth. Izvi zvinotadzisa Zimbabwe kudzoserwa mugungano iri umo mayakabuda mugore ra2003 mushure mekunge yambomiswa kuve nhengo muna 2002 nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Kunyanga hazvo munyori mukuru weCommonwealth amai Patricia Scotland vakakurudzira kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano renyika 56 iri. Britain yati Zimbabwe haisati yazadzisa zvayakakurudzirwa kuti iite nechikwata cheCommonwealth chaiongorora sarudzo dzemuZimbabwe gore rapera. Britain yakurudzira kuti kuitwe imwe zvoongororo gore rinouya ra2025 yekuona kuti Zimbabwe yave papi nekugadzirisa zvinhu munyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJen Van Muswere pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Emon Murwira. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakamboudza zvavo Studio 7 kuti Zimbabwe yagara haina shungu yakanyanya yekudzokera mugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza.
Maonero ari kuita Britain ndoo maonero andagara ndichiita. Nekuda kwekuti tikazvitarisisa hapana chambonyanya kuchinja muZimbabwe panyaya dzakamboita kuti ibudiswe mugungano reCommonwealth. Saka isu patakatonzwa sekretariat yeCommonwealth ichitaura kuti iri kuda kubatsiridza kuti Zimbabwe idzoke, ndaitoshaya kuti chii chavanga vaona, nekuti nyaya dzezvematongerwo enyika hadzisati dzagadzikana. Ukatarisa sarudzo dzakapfuura pane mutauro pamusoro padzo. Tikatarisa nyaya dzekungosungwa-sungwa kwevanhu vangava vatungamiri vemapata anopikisa nevatsigiri zvese pamwe chete nevaya vano vemasango anakazvimiririra yatingati civil society, vanhu vari kungosungwa, vanhu vari kungoshungurudzwa. Saka hapana chambonyanya kuchinja chingaita kuti pafungwe kuti Zimbabwe ingadzokere muCommonwealth. Saka ipapo ndowirirana nemuonero weBritain.
Saka zvaitaurwa nana mai Patricia Scotland izvo vachiita sokunonzi Zimbabwe yave parinani vaizvitora kupi?
Mamirira akaita zvematongerwo enyika muZimbabwe asininga anogona kuita kuti ari kuona ari kure asanyasoona kuti zvinhu zvakamira sei, nekuti picture inopuwa nevari kutonga ndeyekuti zvinhu zvimire zvakanaka, hapana matambudziko. Saka anenge asina kunyasoongorora uye asina vanenge vari mukati vanonyasomupa zviri kunyasoongorora kunyasi itikachaya zvichaizvo anogona kufunga kuti hapana zveshokwadi pane zvachinja pamafambisirwo ezvinhu muZimbabwe asi chokwadi chaicho ndicho chabuda pakutaura kweBritain kuti aivo hapana chachinja
zvino zvavari kuti vari kukurudzira kuti kuitwezve dzimwe tsvakurudzo mugore rinouya kuti zvinhu zvinenge zvamira papi munoona kunge pane zvinenge zvachinja here
aivo hapana chinombochinja nekuti mbada haichinji mavara ayo chaita kuti ZANU-PF irambe iri masimba kusvika pari nhasi inyaya yekushandisa hatingati matactics iwayo asi ari kunze anofanira kushandurwa saka ZANU-PF ikasashandisa mhirizhonga haina maelections ainohwina ZANU-PF ikasashandisa kusunga vanhu zvisiri pamutemo hapana sarudzo dzavanohwina ZANU-PF ikasatoita izvozvo zvairi kuita inobuda musimba akanti inoruza simba saka ZANU-PF haisi kuzomborega zvairi kuita saka ini maonero andinoita ndeyekuti hapana chinochinja
vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa paswana University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vari parunhare kuPolokwane kuSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutoko vari kuita mushandira pamwe pakugadzira chikafu chezvipfuwo zvavo vachishandisa michero yemusango inosanganisira masekesa uye zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa. Mushandira pamwe weNyahunure Bushmill Production Cooperative uri kuwana rutsigiro kubva kumuzinda weAmerica muZimbabwe. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevarimi vakaumba mushandira pamwe uyu vaFelix Pawandiwa vanoti mushandira pamwe wavo uri kubatsira vanhu vanopfuura zviuru zvitatu vanowana zvekudya zvemombe dzavo. VaPawandiwa vanoti mukugadzira chikafu chemombe ichi vanosanganisa michero yemusango yakasiyana-siyana inosanganisira masekesa, muchukutu, mangara, zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa nemimwewo michero.
Vanhu vanodarika 3,000 vanouya nemombe dzauka edemombe inhau yekuti taifanira kunge tichiita double the figure all times 5 but nenhau yekuti bushmill yacho iri kogoi yakaita shoko kuna kunyatsonaya sakanaka saka zvinoafekta zvakari production.
Imwe nhengo yeNyahunure Bushmill Production Cooperative, amai Patricia Gwashavanu, vanoti kuburikidza nechirongwa chekugadzira chikafu chezvipfuwo zvaashandirwa upenyu hwavo sezvo vave kukwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro.
Nokuti takuona mari dzokuendesa vana kuchikoro. Fange kwandira hangu vana vangu vazhinji vandakazvara kumashuroko tisati ndaapurojekiti inei. Vese vaiperera magrade 7. Pate zvinezvi ndotenda mwari kuti ndine mwana ari kunyorawo gore rino kutoenda kusekondari zvaasati zvamboitika kumashuroko nokuti izvi zvaari kutibatsira izvi.
Nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwezvipfuwo vaWisdom Gunzvenzve vanoti chikafu chezvipfuwo chinogadzirwa nemiti yemusango chine utano hwakanaka asi vaGunzvenzve vari kukurudzira varimi kuti michero yemusango iyi inoda kunyatsosanganiswa zvakanaka uye kuikuya iri pamwe chete kuitira kuti zvive nyore kuzvipfuwo pazvinenge zvave kudya chikafu ichi.
Monkey bread, just like maybe the acacia pods, we can be talking about 12-15%
kana tichitaura nezvemasekesa tiri kutaura nezvemuchero unopa utano kuchikafu chezvipfuwo ungasvika pakati pechikamu chegumi nembiri uye negumi neshanu kana kuti 12-15% crude protein asi izvi zvinoda kusanganiswa nechibage kana nesora kana zvimwewo zvazvo.
Saga rimwe chete rechikafu chezvipfuwo rinorema makirogiramu makumi mashanu rinotengeswa nemadhora manomwe ekuAmerica. Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vanoti vari kufara zvikuru nekuponeswa kuri kuitwa zvipfuwo nechikafu chiri kugadzirwa nemushandira pamwe uri kutsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe.
And so as we went out to the community to see the results of the project we saw that
enda kuNyahunure takaona kuti zvipfuyo zviri kuponeswa panzara iriko gore rino kuburikidza nekugadzira chikafu chepamusoro ichi. Uyu ndemumwe mucherechedzo wevana veZimbabwe vari kuita mabhindauko ekugadzirisa matambudziko munharaunda mavo vachishandisa zvinhu zvidoko kuburikidza nerubatsiro runobva kumuzinda weAmerica muZimbabwe.
Muzinda weAmerica wakabatsirawo chikwata ichi nemishini yekugaya chikafu chezvipfuwo nekuisawo magetsi esora Angola muzinda weAmerica wakabatsirawo zvekare nemushini wekugadzira mafuta ekubikisa. Gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona senzira yekuwanisa zvipfuwo chikafu. Vanotiwo kusvika muna gumi guru gore rino hurumende yaponesa mombe zviuru zana kana kuti 100,000 kubva munzara.
We have also mobilized this government 15,000 metric tons of silage.
Takatsvaga nekuunganidza chikafu chemombe chinosvika matani zviuru gumi nezvishanu, icho chakaendeswa nemarori kumamisha kunoponesa mombe. Takadzidzisawo vanhu vekumaruwa kugona kugadzira chikafu chezvipfuwo.
VaMasuka vanoti mombe mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu munyika yose dziri panjodzi yenzara. Kumatunhu ekumatebeleland south varimisi vakazivisawo kuti mombe dzinosvika zviuru gumi dzakafa kubva patanga nzara gore rino, asi vaMasuka vanoti mombe zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4500 chete ndidzo dzakafa kubva patanga nzara kusvika mumwedzi wagumi guru gore rino. Sangano reDrought Action Committee rakaburitsawo gwaro rinoti mombe mazana mapfumbamwe dziri kufa pasvondo rega rega kumatunhu ekumatebeleland south, asi varimi vakawanda vari kutarisira kuti dambudziko rechikafu richapera sezvo mvura yava kunaya munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Costa Nkomo.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, nhasi vakumikidza dura repadande mutande rekuchengetera mashoko ari pamusoro pezvinhu zvechinyakare zviri munzvimbo dzinochengetedzwa zvechinyakare kana kuti mamuseum, kuburikidza nehomwe yemumiriri weAmerica yeAmbassador Fund for Cultural Preservation. Muna 2020, homwe iyi yakapa mari inoita zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica kuNational Museums and Monuments for the Zimbabwe Museum of Science kuti iumbe dura repadande mutande senzira yekuchengetedza nayo zviuru zvezvinhu zvezvinyakare zviri mumamuseum yemunyika yose. Chiziviso chakakosha. Vateereri, mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Kuti mubatane nesu paWhatsApp channel iyi, endai paWhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzvanya bhatani rekuti mutitevere kana kuti follow. Kana muchida link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe paWhatsApp VOA Shona channel. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzekumatare Advocate Kennedy Masie vanoti vanoona chikumbiro chevakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump chekuti mhosva yavo yavari kupomerwa mudare reGeorgia Appeals Court yekuda kupidigura hurumende iraswe sechinogona kutambirwa. VaTrump vakasvitsa chikumbiro ichi kudare iri nezuro. VaMasie vanoti izvi zvinoenderana nemutemo webazi rezvemitemo muAmerica uyo unoti mutungamiri wenyika haagone kubatwa nemhosva kana ari pachigaro. VaTrump vakanga vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mugore ra2020, apo vakaramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa muna 2019 dzavakakundwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden, kunyanga hazvo ivo vari kuramba mhosva iyi. Dzimwe mhosva dzavo mbiri dzakatoraswa kare nebazi rezvemitemo mushure mekukunda kwavakaita musarudzo dzegore rino. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navaMasie nezvenyaya iyi.
Chikumbiro chaita naDonald Trump through malawyers avo, I think chikumbiro chatagara chichizova chichauya, sezvo vachitarisirwa kuti vachava vari president next year kutongwa kwavo kwagara kusanetsa. Saka chikumbiro ichi hatingati chingave chichishamisa, nekuti mutemo womuAmerica unotaura kuti a sitting president haafaniri kuva achiprosekutwa.
Tichiona zviri kuitika, munoona chichitambirwa here chikumbiro ichi?
Handioni senge pangave pane imwe nzira yokuti izvi zvive zvichienda, but ndoona sekuti chikumbiro chacho chinogona chaitwa chogona chakurumidza kana chichirambo wacho. Vanenge vachitaura kuti ivo vaDonald Trump havasati vava president, saka havakwanisi kuva vachikonsidera nyaya idzi. But tichitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzatobviswa pamatare kune dzimwe nzvimbo, ndoona senge kuti ikoti inogona kutambira chikumbiro ichochechi, vachitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzakabviswa nekuda kwokuti vakahwina maelections.
Pane zvingadzidzwawo here nenyika dzakadai seZimbabwe nedzimwe dzemuAfrica pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika izvi kuna vaDonald Trump?
Hongu, izvi zvinongotaridza kuti masystems emuAmerica, especially when it comes kumainstitutions, anoshanda. And tiri kuona kuti ivo pavakabva pachigaro, kunyange vavo vanga vari one of the most powerful person in the world and muAmerica munomu, vakawanikwa vachimira pamberi pematare vachinzi vakatyora kubumbiro romutemo. And nyaya dzavo kunyanya hadzo dzakatoradzo nguva kuti dziende pamatare. Tikuonawo zvekare kuti sezvo vadzokowo zvekare paupresident, mainstitutions aya anoprotecta tingati office of the president. Saka ndosaka takuona kuti nyaya dzavo dziri pamberi pematare dzofanira kuve zvichibva. Izvi zvinhu zvinova zvakasimbiswa nekuti mainstitutions haatarisi kuti ari kutonga ndiani. Anotarisa kuti tradition yavo yokusimbisa yatingati democratic tenets inofamba sei. Saka izvinhu zvokwanisa kudzidzwa nedzimwe nyika kuti vanhu nange vapinda muchigaro havafanira kuva vachiinterfera nemainstitutions, anofanira kusiiwa achirega achiita basa ravo, kuitira kuti nyango pakapinda ani zvake pachigaro choupresident hazvikanganisi yatingati kusimba kwemainstitutions anoita kuti vanhu vave vachiva neconfidence muhurumende.
Tingati izvi zviri kuratidza utongi hwejechetere here imomuno muAmerica?
Hongu, zvinoratidza utongi hwejechetere kozi iyi mitemo yanga yagara iripo and mitemo inobvumwa nevanhu vese. Saka izvi zvinhu zvatingati zvingave zvichinzi zvinhu zvinyuwani, zvinhu zvagara zviripo ende zvinhu zviri kusimbaradzawo zvekare utongi hwejechetereo.
Vanga vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzekumatare Advocate Kenneth Masie, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nhasi kuti yatemera zvirango makambani ekuAmerica pamwe nevanhuwo zvavo vemuAmerica nemhosva yekutengesera Taiwan zvombo. Beijing yakurudzira America kuti imise kutumira munongedzo usiwo mushure mekunge mutauriri wedare reparamende vari veRepublican Party vaMike Johnson vataura panhare nemutungamiri weTaiwan vaLai Ching-te. Israel inoti gwaro idzva rakaburitswa neAmnesty International riri kuipomera mhosva yekuponda vanhu muGaza nderemanyepo uye rinonyengedza. Israel yashoropodzawo sangano rinorwira kodzero dzevanhu iri ichiti rinonyadzisa. Amnesty International iyo iri kuLondon yaburitsa gwaro nhasi umo iri kuti Israel nemauto ayo vakatyora chibvumirano cheUnited Nations cha1948 chinoshoropodza kupondwa kwevanhu cheGenocide Convention. Apo mapato anopikisa ari munyika dziri mudunhu rekuchamhembe kweAfrica kana kuti muSadik ari kuchema kuti bato riri kutonga muZimbabwe reZANU-PF riri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Bato reZANU-PF rinoti richaramba richidzivirira mapato akaunza rusununguko munyika dziri muSadik arinoti ari kurwiswa nenyika dzekumawirira. vachitaura nenhepfenyuro yeZFM Stereo, mushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF, vafarai marapira vakati vamwe vekumawirira vari kurwisa kwazvo kuti vaise dunhu reSadic pasi penyika dzekumawirira vachishandisa mapato anopikisa. Bato rezano PF riri kupomerwa nemapato anopikisa ari munyika dzinoti Mozambique, South Africa, Botswana neNamibia, mhosva yekupindira musarudzo dzenyika idzi richitsigira mapato akaunza rusununguko. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF, Dr. Masimba Mavhaza, nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora. Takatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoti kudii nemashoko avamarapira aya.
Zano PF yagara iri munzwa munyama yeThe West. Saka vaona kuti vatadza kuivhiringa kana kuibvisa kana kuita iya yatingati regime change. So nekuda kwaizvozvo vari kuedza kubhadhara vanopikisa hurumende, vanopikisa varwi verusununguko venyika dzekumadokero, venyika dzekutambudzika kuAfrica. Saka SMA freedom movements ari under attack kubva kumacolonizers edu ekare neshamwari dzavo. Hondo haina kupera patakawana rusununguko. Vakaedza nepavanogona kuti vangatibvisa sei murusununguko. Nekuda kwaizvozvo vari kuita kuti vamwe mapato anopikisa hurumende yerusununguko yenyika dzakasiyana-siyana abvise hurumende dziri pachigaro kuti vagoisa vanhu vavo mapapeti. Saka vasadza mapapeti avo aya, pachadambudziko rekuti vatadza kuzungunutsa nyika yeZimbabwe neNamibia neTanzania. Saka zvavakuita iko zvino kwakuedza kupatsanusa Zimbabwe kubva kune dzimwe nyika. Vakuda kugadzira Zanu PF kuti ionekwe semuvengi wemamwe mapato, kuitira kuti kana mamwe mapato anopikisa dzimwe nyika apinda muhurumende, anokwanisa kushandisa hurumende dzavo kubvisa Zanu PF pachigaro.
Vadzokora, manzwa zvataurwa naDr. Mavhaza, hanzi pane urongwa hwekuti Zanu PF inge ichikanganiswa kana kubviswa kuburikidza nemapato anopikisa muSouthern Africa, West Africa neCentral Africa.
Zanu PF musangano uri kutiza mumvuri wavo, nekuti vari kuziva kuti vatadza kutonga, havasi kugona kutonga. Vanozviziva kuti vana veZimbabwe havachavada. Vanozviziva kuti mutungamiriri wavo naiyo Zanu PF iri kungopinda pachigaro nenyaya dzekubirira sarudzo, nenyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu, vachitinha vanhu kuenda kunovhota, vachirova vanhu, vachityisidzira vanhu kuti vanovhota, vachivavhotera ivo. Saka vanhu vari kutotya kare kuti vari kuziva kuti mangwana kana zuro iro rinoteera iro vanenge vabviswa. Asi ndonyaya kushamisika nezviri kutaurwa navamavaza kuti kune nyika dzoda kuita regime change, especially anaAmerica nanaBritain. Asi nyika idzodzo ndo dziri kuita kuti Zimbabwe irarame. Nyika idzodzo ndo dzinoti anamavaza nanamunangagwa nevanhu vavo nevamwe vese vanomhanya usiku vachinokumbira mari. Ukatarisa mari zhinji inopinda muZimbabwe, inobatsira Zimbabwe, inobva kuEurope, inobva kuUnited Kingdom, inobva kuAmerica. Vakamboedza kuita look east police, vakaenda kuRussia, vakaenda kuChina, vakadzoka musoro ikoko kweimire. Saka ngavanyarare kuita basa rekutukirira America neBritain Muscat manheru vachienda kunokumbira mari ikoko.
Dr. Mavhaza, pane munongedzo here unorakidza zvamuri kutaura zvokuti pane vari kuda kurwisa kubvisa Zanu PF pachigaro? Tichiona kuti ndimi munonzi muri kutopindira, kwete kuti muri kudaidzwa kunyika idzodzo.
Chokutanga munofanira kuziva kuti hatingopinda munyika dzevanhu tisina kukokwa. Pane kuwirirana kuripo pakati pemapato ese akarwira nesununguko. Ini munoona pakaitwa sarudzo kuAmerica, Britain yakatumira nhengo dzinopfuura 400 dzeLabour Party kuti dzikambenere bato ravaKamala asivakazoruza havo. Kune dzimwe nyika dzinouyawo dzichikambenera mapato avanowirana nawo, zvinobvumirwa, hazvirambidzwi. Saka hapana chakaipa kuti Zanu PF ipinde munyika ichitsigirana nevainowirana nayo. Asi yes, munongedzo uripo unoratidza kuti zviri kuitika izvo kuti munhu wese akundwa akungonongedzera kuZanu PF. Zvona kuti pane takaturikwa, pane vari kunongedza vari mumumvuri vanofunga kuti hatisikuvaona, asi tiri kuvaona. Zvino zviri pachena kuti vavenge vari kushandisa vanopikisa hurumende kuti vakwanise kurwisa bato reZanu PF, nekuti vari tadza.
Vadzokora, ndanzwa muchiseka pavachitaura vaMavhaza, pindura itinzwa.
Nhema dzacho dzazonyanyisa. Shuwa murume mukuru kuuya kuzotaurira mhuri yeZimbabwe nhema dzakadaro. Nhema dzekutanga dzatoda kugadzirisa vanhu vemuno muamerica havabvumire kuti kubve kunyika vachiuya kuzokambena hazvibvumirwe.
Dr. Mavaza, chii chashanduka nhasi chekuti munge muchitanga kuchemwa nevanhu kuti maakupindira mune zvematongerwo enyika?
Changoshanduka ndechekuti mamwe mapato anopisisa aakubhadharwa nevapambi vepfumo vasiri kufarira kuona vana kana kuti vatingati marevolutionary parties achitonga kana kuti vachiona vana vezimbabwe kana vana veafrica vachizvitonga vasindinokuudzai kuti aiwa izvi hazviite izvi kutungana kwembudzi.
Vadzokora, zvingagadziriswa sei kuti ZANU-PF isarambe ichipindira mune zvematongerwo enyika edzimwe nyika sezvamuri kutaura izvo?
ZANU-PF haitofanirwe kuenda kunopinda kune dzimwe nyika sarudzo dzisati dzaitwa. Hazvibvumirwe. Iyo yacho haisi kukwanisa kuita sarudzo dzakatsarukana munyika mayo. Yanzwa nekurohwa, yanzwa nekudyiwa.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora vari parunhare kunorth Dakota muno muamerica nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kubritain nestudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vateereri, tinoti makasimba here, makasimba here, kunokoteriraiti zvedu tiri pachoza pakrokostara. Ya, zviro zviri kuitika muZimbabwe tinoona ngatei hazvisiri zvokubatana, kozi mazari rataita muno muSouth Africa asiwa president wedu taikumbirawo kuti nyika inake, nyika inakewo tikwanise kuitawo zviro zvinokonzerawo muZimbabwe, zvingava zvirimwa, zvingava kuitawo business. Tinoona ngatei zvinhu zvingafamba zvakanaka. Tari kwetiri kunoku hatina kumira zvakanaka kunoku.
Uku kuhurungwe, kuhurungwe east, kumashonaland west, kunzvimbo inonzi Marere. Marere vanhu vakahora kamwe chete kubva gore richitanga. Hatiri kunzwa kuti China yakati nematanho akati, ukwabva mari yakati. Mari yese iri kupuwa hurumende iyi nezvinhu zvese zviri kubva kuna naChina nauiti izvi. Vanhu vakangohora mapfunde kamwe chete kuMarere, hurungwe east, mashonaland west. Vanhu vari kutozhamba nenzara, so nzara yakatanga gore rapera. Mvura yakasana vapinda 2024 pakupinda 2025. Pasina kana kumboora kana iye handizivi kuti hurumende iri kuzvifambisa sei papo. Ngapagadziriswe ipapo anga anokana kubvisiwa MP wachi kuzi vanhu vanofa nenzara vachi munhu anogara kuSouth Africa asi kuona kuti vanhu vanenzara kunouku kwaanotungamirira kumashonaland west.
Pastudio 7 apo, pastudio 7 muri sei ana mukoma Jonga, ana mukoma Blessing, ani ndozo God knows best. Ndiri pano paperitoria ndokumbira kuti meseji yangu isvikewo munzeo dzaamunanga kuti agone kutaurawanawo nehurumende South Africa. Zvaakuite mapurisa kunoko zvakashata, hazvisisina kunaka. Akuite basa rekubaya kwakazara maforena lese pakawandira maZimbabwe paya, apedzewo vhuri mukuku dzaanhu kana kusipreya vanhu mapepa spreya osipreya vanhu anonga varambire mumukuku waya, vapedzewo tore zvinhu zvaanhu mumafiriji, mametros, kapu ringawo bia angawo maempty ari mukuku dzavanhu, apedze opa vanhu emunomo, apedze kuti torai torai murye, ngatiite madiro ajojina amapurisa emunomo machachimbafa akuite zvichimbafa.
Studio 7 makadiko, ini ndine mubvunzo waanajonga akandimiri. Mubvunzo wangu uri pamuri imi vatori venhau vavaiti venhau ini. Kosei muchiti idzi ifungwa dzevateereri dzisinei nestudio 7? Sei muchidaro? Nokuti kana dzisinei nestudio 7 hamufanirwi kudzitora kudziisa vanhu.
Ndiva chimbambanga parasimbek ama ndoda kutaura pamusoro pavamuswere vakataura maonero wavo wakanaka chose, kuti vane mari dzavo vanochinjika mabhizinesi vakakona kuuya havo vogadzira mastadium mukati menyika yeZimbabwe vozopuwa zvishoma zvishoma vanhu vachipinda chimagiraundi macho imomo. Tinoona ngatei maonero akanaka iwayo. Kozoya ya gender violence inoitika mukati meZimbabwe aifi yakapera. Chikonzero hakuna mabasa atinoshanda.
Tinotenda vateereri tichiti musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekucherechedzwa kwemazuva gumi nematanhatu ekurwisana nemhirishonga yemudzimba. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera mubatanidzwa wecommonwealth. vamwe vagari vekwamutoko voita mushandira pamwe kugadzira chikafu chezvipfuwo vachishandisa michero yemusango. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Taboka Ncube.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 5 kumpalakazi 2024 ngutaba kancube endabeni zethu lamhlanje.
Ngakho ukukhona lokudlala amabhizinisi bese khonona ayikho amanye amalunga waba njengobhemu ndawo Nigeria yaba ngathi bakhalathele ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-commonwealth ngamabhizinisi.
EleZimbabwe selivinjelwe ukuthi libe lilunga lenhlanganiso ye-Commonwealth ngemva kokugcizelela kwele-United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kazulu. Sihlaziya udaba lokuthi amanye amakhansila e-CCC kobulawa athi kungachothozwa uhulumende ngoba eza kwenqaba ukunikeza lelo dolobho imali yokuthuthukisa inhlelo zalo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi selukhuthaza abantu ukuthi benathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe selivinjelwe ukuthi libe lilunga lenhlanganiso ye-Commonwealth ngemva kokugcizelela kwele-United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kazulu kuqala. Abaqoqa inhlelo ze-Commonwealth bebekhuthaze ukuthi iZimbabwe yamukelwe njalo kuphiwa amalunga lenhlanganiso isikhathi sokuthi aphe imibono yawo ngalolu daba. Elebhilithani lithi iZimbabwe ayikalandeli inkuthazo ye-Commonwealth Election Observer Mission kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Ihofisi ebona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe ithi isikhathi sokuthi iZimbabwe ibuyele kulinhlanganiso kulandela ukukhutshwa kwayo ngomnyaka ka-2002 asikafiki, njalo ikhuthaza ukuthi udaba lolu luhlolisiswe ngomnyaka ka-2025 ukuthi kungabe sekule nguquko engenza eleZimbabwe lamukelwe. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weZimbabwe ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Charamba watshela Studio 7 kusikhatshana esedluleyo ukuthi eleZimbabwe lamfutho wokubuyela ku-Commonwealth. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
To ezenza ukuthi siphume ku-Commonwealth ukuhlukuluzwa kwelungelo likazulu, ama-property rights, ukuqili kukhetho, iyeziningi azikaguquki, yize zihambelana lama-sanctions yalakhulunywa ngama-American. Ikhombana ngathi nxa kungatshengisi ukuthi kunesifiso sikahulumende wethu ukuthi ngiguqule izenzo zombuso, angiboni ukuthi abangavumelana nama-British ukuthi sibele u-Commonwealth.
Umbono weBhilithani uqakatheke kangakanani ekuthathweni kwesinqumo lesi?
Njengoba ibala lakhona lizikhulumela nje lithi British Commonwealth, kuthi imicabango yama-British iqakathekile. Ngibona ngathi engxenye kufanele kube le esingathi khona i-total consensus, i-resolution yakhona esingamanisisikhona isenze ukuthi iZimbabwe ingene ibe lilunga. Ngakho kukhona lokudlala ama-British bese khonona ayikho ukuthi amanye amalunga waba njengobhemu ndawo Nigeria yaba ngathi bakhalathele. Ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-Commonwealth ngama-British. Ngakho bengavumelani angiboni ukuthi uhulumende wethu uza ngena.
Esinye indaba okukhulunywa ngazo lapha ngezigoqela ukuthi uhulumende weZimbabwe kufanele alungisise udaba lwamalungelo oluntu, indaba zombuso kaZulu phakathi kokunye. Libona sengathi lokhu kuzalungisiswa na ukuze iZimbabwe ingene kuCommonwealth?
Akusoze kulungisiswa ngoba siyazi ukuthi nxa kukhangelane lemithetho enika uZulu uzibuse, uhulumeni wethu usuka asedo adonde imithetho eqondane lokhetho, imithetho eqondane le-information. Uhulumeni wethu uyahudula inyawo. Ngibona ngathi mina nxa lokho kungaguqulwanga, i-Commonwealth iyalibona nje njengokuthi uhulumeni ekhona ufuna nje ukuthi anciphise umbuso wakhe. Siyazi khathesi iMozambique leNamibia bayakhalakhala bethi kuyongenela okuthiza wezansi ukuthi amahungahunga na abe lokhu ebhodabhoda amazwe asigombeleni vele aze kwenza ukuthi ukuba lelungu lethu kuhluphe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions, sixoxelaye ecingweni eseHarare. Isigodlo seMelika eZimbabwe simanyana logatsha lukahulumende ole National Museums and Monuments of Zimbabwe eHarare namuhla ukuthakazelela ukuphutshisa uhlelo lwesikhwama someli waleso sigodlo, unkosikazi Pamela Tremont ese Ambassadors Fund for Cultural Preservation esokulondoloza amasiko usetshenziswa inkundla zokuxhumana ebulenjini. Unkosikazi Tremont uthi uhlelo lolu luzabangela ukuthi abeZimbabwe kanye labamanye amazwe benelise ukulungisisa, ukudingisisa lokuzwisisa ngenhlelo zesintu elizweni. Ngomnyaka ka-2020 isikhwama lesi sanikeza ugatsha olubona ukulondolozwa kwamasiko imali eziyinkulungwane ezamadola angamachumi ayisikhombisa lanhlano, $75,000.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhlangothi lukahulumende olubona ezomkhathi ole Meteorological Services Department selikhuthaza uZulu ukuthi anathe amanzi amaningi njalo ahlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyona liviki. Namhlanje indawo eziningi bezitshisa kakhulu njalo lokhu kukhangelelwe ukuqhubeka kuze kufike ekupheleni kuyona liviki. Uhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezomkhathi unkosazana Nethi Mwalukhasa.
Kulandela isaziso ngesimo sezulu esasethula kuviki ephelileyo, kusukela namhlanje zinhlanu kumpalakazi kusiyafika ngomgqibelo mhla ziyisikhombisa kumpalakazi, endaweni eziningi zelizwe kuzabe kunyela zulu njalo kutshisa kakhulu.
Ngalesi sikhathi kutshisa kangaka, uZulu engeza njani ukuze azivikele, njalo abalimi bona bengenza njani ukuthi bavikele izilimo zabo, ukuthi-ke labo abafuyayo labo bengavikela njani izifuyo zabo?
Siyakhuthaza abantu ukuthi banathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini ikakhulu ngezikhathi zemini. Abenelisa ukuthelezela izilimo zabo bengakwenza lokhu, njalo banike izifuyo amanzi okunatha eneleyo.
Singabona kusiba lomahluko na kumumo womkhathi ngeviki ezayo, uZulu engakhangelela ukuthi umumo uzakuba uminjani?
Ngesonto mhla ziyisitshiya ngalombili kumpalakazi, izinga lokutshisa lizakwehla njalo kuzaba lamayezi lomoya, kuthi kwezinye indawo lifefezi.
Unkosazana Nethi Mwalukhasa ingcwethi kwezomkhathi esebenza lohlangothi lwe-Meteorological Services Department. sikoxelaye ecingweni eSeharare. Umongameli Duma Boko osanda kungena esikhundleni kweBotswana uthi umbuso wakhe uzagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu okulinyathelo elingaphathisa kakhulu abanye abeZimbabwe kulelo zwe ababhekane labathi luncindezelo ngenxa yokuthi abalamfanelo eqondileyo eyokuhlala lokusebenza kulelo zwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron.
Umnumzana Phenyo Budale ongumphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende omutsha abumbe zonke inhlelo zakhe elandela umzila wokuhlonipha ilungelo loluntu.
The President, Advocate Duma Boko, has stated that we are going to anchor our approach to development on human rights approach.
Umongameli Boko usekhulumile ukuthi sizagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Konke esikwenzayo kuzabe kulandela isinqumo sethu sokuthi sihloniphe ilungelo loluntu.
Umongameli Boko watsho ngaphambilini ukuthi uzanikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala lokusebenza kweBotswana ukuzabuyisela isithunzi sabo njalo kuncedise ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abangala maphepha okuhlala ngokusemthethweni eluzweni babhekana labathi kuhlukunyezwa ngabomthetho ababagijimisa njalo nje bebabopha bebabuyisela ekhaya. Abanye njalo babhekane labaqhatshi abangafuni ukubabhadala iholo nje okuvumelana kwabo ngoba besazi ukuthi iningi labeZimbabwe alilamfanelo ebapha imvumo yokuhlala kweBotswana. Umnumzana Sifas Chuma ungokhele inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kweBotswana eyeZimbabwe Community in Botswana uthi umbuso ohlonipha ilungelo loluntu ubalulekile kakhulu.
Kakhulu into ebikhathaza lapha ukuthi uyathola ukuthi kulabantu abasebenza bengalamaphepha. Xa sofika ekupheleni kwezinyanga lapha abantu bona lawo bagcina bengaholi njalo bengalalapha bangareporta khona. Ungaye emapholiseni usiyakubika ubana kawuholanga ugcina usuvalelwe. Yiwona lawo mapholisi obudinga ukuthi uthole usizo kuwo. Ukuthi kulomuntu obekuqhatshile engakubhadali kakusangeni ndawo.
Umnumzana Chuma uthi sewuqhathekile ukuthi kufezwe isithembiso sikamongameli Boko phezu kokunikeza abeZimbabwe amaphepha ngoba kungaba indlela yokuvikela isithunzi sabo kulabo abangabe befuna ukubancindezela.
Njalo kakhulu besifisa nabona laba abantu abangamaphepha bahlala khona lapha baphila khona la. Kakube lecebo lokuthi abantu labo baphiwe amaphepha. Angcono kube ngawe short time whether it's 1 year or 2 years but baphiwe amaphepha ngoba kuyasiza lelizwe ukuthi manage i-crime lokuthi nje bazi ukuthi ngubani oselizweni njalo uhlala ngapi wenzani. That is very important. So izinto esizazama lokuzilandelela zona lezo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yelela amalungelo abeZimbabwe leSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umzala Ngqabutho Mabena uthi baphezulu ukuqoqa umhlangano lenkokheli yeBotswana ukuthi bakhulume kabanzi ngokunikeza abeZimbabwe amaphepha.
Sikhangelele ukuthi sixhumane lohulumende wakhe sixoxisane ngalolu daba. Thina siyabe siletha lokho esakufunda eSouth Africa, indlela iSouth Africa eyanika ngayo abantu amaphepha ukuthi bahlale emthethweni.
Umnumzana Mabena uthi kunikeza abantu amaphepha linyathelo eliqondileyo kakhuluma kukhulunywa ukuvikela ilungelo loluntu.
Lokho kwenza ukuthi nxa abantu belamaphepha aqondileyo bengaphiwa iholo elincane ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaqhatshi bayaqhatsha abantu bokuza ngesizathu sokuthi bafuna ukubanika imali encane. Njalo futhi abanye abaqhatshi nxa inyanga iphela bayabophisa izisebenzi zabo ngoba bengafuni ukuthi bababhadale. Yikho ke siyakwamukela lokho kwakhulunywa ngumongameli Boko. Esicabanga ukuthi kakusoze kuphelele ekukhulumeni kuphela.
Umongameli Boko ulandela enyaweni zowaphuma ehlalweni umnumzana Mkhwetsi Masisi walenhliziyo yobuthakathaka kwabeZimbabwe. Masisi waphuma isikhathi ezama ukuthi usungule uhlelo lokuthi abeZimbabwe bengene kweBotswana besebenzisa isithupha kodwa uhlelo lolu akusela siqiniseko sokuthi lungabona ukuphuma kwelanga ngaphansi kukahulumende omutsha. Kodwa abanye bathi lokhu kungaba ngenye yembangela yokuthi enganqobi ukukhetho lwaqhutshwa mhlaka 30 Mfumfu. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 seHebron kweleBotswana.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. unkosikazi Nethumbo Nandi Ndaitwa owebandla elibusayo eleSwapo eNamibia ongowakuqala owesifazana kulelo lizwe ukuthi aphathe intambo zombuso wethule umbiko wakhe lamuhla esigodlweni eVindok lapho athe uyananzelela ukuthi ukukhethwa kwakhe kumqoka kwabesifazana kulelo lizwe. Ukumenyezele ukuthi nguye onqobileyo izolo ukulandela ukhetho olwangeviki edlileyo lapho abamabandla aphikisayo abathi belungakhululekanga njalo abamnanzi njengomongameli okuthiwa unqobile. Abatshengiselayo eSouth Korea bebenyakazela njalo esikweleni namuhla ebusuku besola umongameli walelo lizwe uYoon Suk Yeol yena olakho ukususwa esikhundleni ivoti ye-impeachment ingaphumelela. Lokhu kulandela isinqumo asanda ukusithatha esokwethulela ilizwe lakhe umthetho we-martial law okwesikhatshana okulethe amasotsha ahlomileyo ezitaladeni eSeoul. Ukuhlandla lethu lengxoxompikiswano lamuhla sicubungela udaba obeluhlafuna ngamanye amakhansila akobulawayo emhlanganweni we-full council meeting yabo izolo. Lapho abasole abanye babo ngokuthi bachothoza uhulumende enkundleni zokuxhumana ebulenjini besithi lokhu kungabangela ukuthi engabanikeza imali zokuthuthukisa inhlelo zalelo dolobho. Abakade behamba phambili ngalolu daba ngukansila Mpumelelo Moyo osekelwe ngukansila Mxolisi Mahlangu yena othi ngowebandla le-TCCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungileyo zombusazwe njalo ngumsekeli kamgcini isihlalo we-board ye-Rural Communities Empowerment Trust endawonye lokansila Mahlangu onguye osungula lingxoxo.
Sina as city council, we are a third tier of the government, and what it therefore means is even the city criticize the government, kumele kube nelevel yokuyicriticize lapho eyona khona lapho elahleka khona, but it can't be every day we are tweeting about government which we are a part of. Our platforms are adequate or which is addressing those issues that we feel need to be addressed with government within the internal system. For example, the issue of procurement, the city council, and general government, and MISA, the WUTIS, and many subutanians, using the pipes, so we repair our pipes, as they are WUTANG, and the WULUM, some cargoes, and they are WUTANG equipment, the services, motors. We have come up with our platforms, and allow WUT to engage CRAS, to engage immunity direct, to try and meet some of those impediments that affect the progress of the country. So, yeah, I'm not saying thing I criticize, but I'm saying as we criticize it, being home to a family set up.
Nando utaba mnumzana Dube uthini ngamazwi ka Councilor Mahla.
Kathesi ebekhona kuMahla iqiniso bayala besaba isandla siyasendile chaba ukuthi khona khona bangalibakala phela siba two vocals ufena balisuka ba recola ngoba the end of the day this is politics abanye yoMahla ungabathulwele kakhulu abantu bathina nje bebone ngani twali yafanana lonke then zabafela choice one sebenza ukuthi let us vote for the majority here njengoba we walk and every power second is the opposition politics here in Zimbabwe, like what we are seeing. And that one is slowly but surely losing confidence in the political system in terms of opposition politics.
Nanto utabwa Councilor Mahlangu sibuzwile usithi ungachothoza njani umzali uphinde ukhangelele ukuthi akunqedi.
Uyabona ubhuti uThembelani raises critical issues kodwa okunye engithanda ukukutsho kubalaleli ukuthi uyabukhuluma ukuthi the benefit of hindsight noma abantu esidila la ukuthi abazi ba-ruthless ba-vindictive vele babe befuna nokuthi awuna i-opposition ukwenzela ukuthi iphume njengebandla elehlulekayo ukwenza ezinye mina ngakhulela ekhaya abadala babe sithi kwesinye isikhathi uyazenza isuphu obunye nathi njengoba
abantu abavele beninga ngoba ifundi ivela ku treasury ngeka minister of finance ngeZimbabwe it's under like South Africa ukuthi kuyehlukani si government le ruling party
kulesandla yini sokwesaba ukuthi mhlawumbe linga recall
angeke ngikhulumele abanye ama councillor personally mina ngiyakwazi ukuthi kathesi kule interdict report akuna muntu olelungelo loku recall andake ngizwe nemichaba ngithekisa abantu ukuthi kuzaba recall bangakhuluma ngohulumende inasanika imandate ngoba uchabangu secretary wephathi ekhokhelwa ngupresident uwelsmith mowe of course kuyabe kuvele kule political guidance kule political direction ukuthi lokhu hambanike kukhuluma nini nekunje lokhu kukhulumeni kumekunje
kodwa lisebenza lapha
i-TPC libandla ebelikhokhelwa nguchamika owaresignayo wathi ibandla ibandla kalidilikanga lasala lilokhu elikhona lilama structures wona lawo akhona ayevele e-exista ngesikhathi uba kuchamisa isiqhuba esingene ngawo futhi thina councillors esingene ngalo lelo bathi never mind about the splinter TPC kulaleyi kulo B kulo C kulo bani wa still under iTPC thina ekhokhelwa ngupresident Westman Mube siye siyazi ukuthi iTPC. So and I'm not ashamed ukuthi ngiphume in public ngikhuluma ukuthi thina singabakhansela ze-TPC ngoba yiwe siyiwe wona yindlela esangena ngayo.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Nato.
Ngakuthi wamafitshane ukuthi mina nomuzwa uMahlangu ugodo ngayo ukuthi nalo singaqinga mhlawumbe izajani kithi kusibulawayo because siyakwazi ukuthi linje lethu yonke into centralized nayo ukuthi yini ngangumlalelo ukuthi ugodo uyabavulnerable bayadominatwa kumbe singathi ibandla labe likusabela bakhulela ngenxa yokuthi lilama-resources okwesibili basegcekeni ngenxa yokuthi ibandla labo bona lapho abakilo khona bebadabukana so fele ukuthi ngananzela kathi esingakhuluma ngama-TPC maybe mhlawumbe angamahlandi amathathu kube sokusiba nabo-blue movement okukhanya kukhanya bakodwa bena bephuma lechinga lokuthi singenza okwesinanakazane kufana okwenza ngazani kuthiwa ufile kodwa wena ukuphila kuzenzela ukuthi lawe lanxa umuntu okukhava nasithiubani okukhathelekayo kana bona abadala ukuthi abachaphiswa ngichaphisa la ngikho sele kwenza ngapha uyenza ukuqotshwa ngapha uyesaba ukuthi ngeba nje ukuthi ngaba namandla ukuthi ukuqotshe so sokumele ukuthi lawo uphile kuzokwanisa iphendle yena ukuthi lawo ukufike ngezipho uhamba ndawonye labantu labo njengakade ngakhangela phansi yabo fama ngithi kule maphathi zamanzi kodwa bathe ke mabile kanti libathatha kule nto ngakajaba ngapha la nga wamiswa but ama court get overturned at any time bazwe hayi ubanise ikholi bayabe kwazi athathe ama councillors angu amabili apho ngabanjwa izathu kwathiwa bala macala thizi so kokukhala la ngokunye kwenza ukuthi abantu bahlale ngantolo bese evangile ngoba khona mfana nxa kuthiwa kunabanye abangu 20 lawo 18 basozile kwazi bavuka ke bethethi so kanti abantu bahlale evangile ngiyamzwisisa ngayikhuluma njalo kodwa
ya uqinisile kokunye naye ngumbono wakhe abalaleli babe kwazi ukuthi aba ama resident akobulawa namalo ma kodizachine sasilandi bathele kuma WhatsApp group lapho sibilonga khona ukuthi singasifuna ukulawa yathi ngendlela zoyenza ngizanso bangashawuthi kuphela lapho esona khona futhi nabo balelungele ukuthi basibonise indlela basiqoqede amakhanda ukuthi ubulawa yaphumelela nalo ngilayo.
Lo ngukansela Mxolisi Mahlangu okubandla le-TPC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube obexoxa ecingweni endaweni lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungileyo zombusazwe ibekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu emazweni atshiyeneyo agoqela eleZimbabwe babheke ngelihlo lokhozi ukuze babone ukuthi uhulumende kamongameli Donald Trump ozangena esihlalweni mhlaka 20 ngozibandlela uzaqhubeka egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo abantu emhlabeni jikelele yini kumbe uzahlehla. Kulisiko leMelika ukukhuthaza uhulumende bamanye amazwe ukuthi behloniphe amalungelo oluntu njalo labo abetheswa umlando wokuwephula abafana lomongameli Emerson Mnangagwa labanye bakhe kuZANU PF, uhulumende weMelika uyabethesa izitheso zenotho. Eze engene embusweni kuqala uTrump waqhubeka ngezijeziso kuziphatha abandla zeZimbabwe kodwa wasusa ilizwe lakhe kunhlelo ezithiyeneyo ezihlanganisa amazwe omhlaba esithi ukhathalela iMelika kuqala. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Embona eza kuqakathekisa kakhulu ngoba ungamkhangela uTrump uyazonda abantu abakwezinye indawo. UTrump umuntu oqhakathekisa into zemelika. So into ze-immigration uzazenza zibe mqoka kakhulu ngoba uthi yibo abantu abaphambanisa inhlala kahle kumnotho lekwandeni kwamacala. So mbona ngazathi uma ungakhontrola nge-team yakhe lana wethu yakha iwolu yokuvalela yokwehlukanisa imelika. Le-Mexico so mbona ngazathi uzakuqhakathekisa khona
elemelika siyazi ukuthi liyazihlupa kakhulu ngokuthi amanye amazwe abusa njani lokuthi ayawahlonipha yini amalungelo yikho abantu abafana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe betheswa izijeziso zenotho ngoba imelika isithi babusa kubi. UTrump siza bona eqhubeka ngonyawo olufanayo yini ezihlupha ngendaba zamalungelo kwamanye amazwe.
Ngento zamalungelo yebo ye baya kukhuluma kodwa angisale qiniso lokuthi baza kuqhakathekisa njengimbuso leyi edlulileyo odwa waqhakathekisa amalungelo oluntu across the world. Amazwe angala democracy beyakhangela bezama ukuthi beyiphakamise mbona ngazathi kathesi bazaqhakathekisa ukuthi beyakhe ubudlelwano ikakhulu ngalokho abakuzuzayo hathi ngokuthi amalungelo oluntu ne-democracy iqhakathekiswa njani.
Njengoba ibandla likaTrump selilawula amadale womabili ePhalamende esingathi iSenate leHouse of Representatives, singabona yini ethola konke akufunayo uTrump kumbe ngezinye indlela ibandla eliphikisayo elamademokrasi lizathola indlela zokuvimba?
Yebo ye isile isikontrola ilower le upper house kodwa ungakhangela umbuso weAmerica kawufanani lowezano. Owezano yilwana ukuthi uma sithetha amandla kuze senze imithetho ezahlukumeza abantu, senze imithetho ezancindezela i-opposition. But emazweni abantu aba-civilized baqhakathekisa ama-rights abanye abantu, ama-political rights, ama-human rights. Thina yithi ukuthi uma kungathiwa sebethole i-2/3 majority bacabanga ukutshintsha isisekelo be-entrentsha ubudlova. So mbona ngazathi yebo ye bazatshintsha this and that kodwa basoze bekutshintshe bele njongo yokuhlukumeza omunye umuntu kabafanani lathi.
Umnumzana Mbusofu Zwayo Hlazeza Mbusazwe njalo ekunhlanganiso yeibhechu likaZulu. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngingumele kuStudio 7 lati sile nkinga lapha endaweni yekhezi. Kukhona ubandlululo government alwenzayo abantu abaseplantryside bayahola yonke into lendlala abayizwa kangaka ngoba ugovernment uyabancedisa kodwa ngaphe side lekhezi abantu abaholi kutsho labadala laba kumele beholi ipentsheni abayiholi eplantryside kuyahola. Bathi besicela ukubana ugovernment asilungisele indlala ngekabani lobani ancedise abantu bakhe hhayi ukuthi khona kube kukhetha.
Sali bonani, sali bonani balandeli beStudio 7 labasakazi lingabe linjani. Mina igama ngiluku out Ngwenya, ngicela ukufuniswa ubaba ongizalayo igama lakhe kungu-Edward Sadomba obesebenza e-National Railways of Zimbabwe. Angazi ukuthi waqala ngawuphi umnyaka ukusebenza kodwa ukwekela umsebenzi uyekele ngo-1999. Igama likamama nguThembelihle Ngwenya. Ubaba lomama bahlangana eSawmills lapho ubaba wayesebenzela khona lalapho umama wayehlala khona. Ongabe elolwazi bengicela angithinte kulezi nombolo ezithi +267 77 66 2980 +267 77 66 2980 kumbe ku +267 78 47 5794 +267 78 74 47 5794 bengicela usizo ngalolo daba.
ngibingelela abalandeli bonke abakuStudio 7 lalaba abaphathele indaba ezimnandi kuStudio 7. Ngicela ukubingelela izihlobo labangane, ngibingelela uElinethi Sifanda, lo Richard Chuma, lo Sylvia Moyo, lo Phosi Wengwenya. Ngithi kabaphile labanye izihlobo engingazigambanga ngamagama. Ngithi angilawo amaningi. Ngajabula nxa ke i-audio yami leyi ingafika kulabo bantu engibabingeleleyo. Lo Sipho Ngwenya ngiyambingelela. Labalandeli bonke bakamthwakazi ngiyababingelela. Obingelelayo
sibonge abalaleli besipha imbono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe, siyabonga kakhulu. Siligqiba lapha uhlelo lethu oluvalelisayo. Ngudabakancane.